This in the end. This in the end. This in the end.
Simplex music.
This in the end.
Waita ukasimu za musoro, wanda ikosiva sekuti ori nyoka. Waita ukaroa chikwe, wanda ikosiva sekuti makuwa. Waita ukasimu za musoro, wanda ikosiva sekuti ori nyoka. Waita ukaroa chikwe, wanda ikosiva sekuti makuwa. Uchera wangu ndewe bere, rino sekerera ande munyama. Ufura tirwara gajeganyi, newewe ukama.